uhurukuro dziri paviri vaZulu. Hurukuro yeTNF ihurukuro inosanganisira vashandi nehurumende nevemabhizinisi. Idzi ihurukuro dzinoitwa dzakanangana neikonomi yese yeZimbabwe. Nyaya dzekubhadharwa kwevashandi inyaya dzinotaugwa muTNF rao. Ndopanozobva marecommendations akaita sekuti minimum wage yedu inofanira kuve yakadii. Asi hapasipo panotaurwa kunzi industry neindustry vanofanira kubhadhara mari yakadii.
Izvozvo zvinoitwa nani?
Izvo zvinoitiwa neanonzi manational employment councils. Ndo vanozonogara pasi voita manegotiations